manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 14 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara cheparire nyatwa muHarare vachiti kunyangwe hurumende ikaramba ichivachikidzira havasi kuzodzokera kumabasa.
Komishena yatakaita kuti ongorore mhirizhonga yakaitika muHarare vakandipa ripoti ini navatevedzeri vangu. Tiri kuriongorora asi tawirirana kuti shonde rinouya torisa kunyika.
Musangano wepagore weZANU PF unotanga zvine mutsindo kuEsgodini kuMatebeleland South. Varimi vochema-chema nekushaya mari yekunze yekuti vatenge zvinodiwa pakurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara cheparire nyatwa muHarare vachiti kunyangwe hurumende ikaramba ichivachidzira havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vanoti vari kushishikana zvakanyanya nekushaya hanya kwehurumende mukugadzirisa matambudziko ari munyaya dzeutano. Mumwe chiremba, Dr. Prince Butau, vati mukushanda kwava vana zvekushandisa zvinovadzivirira zvekuti vamwe vana chiremba vari kutoshandisa makondomu semagirovhosi ekupfeka maoko sezvo magirovhosi asiri kuwanikwa.
Zvachigune wangotora kondomu wongopfeka kuti compromise kuti tune that compromise uyu uyezve zvakawanda handiti zvasingatauri especially kana kuti uda kwatinoti kuongorora vanhukadzi handika mune zvimwe zvipatara unototora makondomu wotoisa muzvigunhu wotopfeka handiti ndizvo kutaurwa nana chiremba kuti hatikwanisi kuramba tichiita izvozvo tichiendera mberi uyezve munhu akauya ari achirwadziwa nedunduru reweti rakazara kuti urilive munhu iyeye weti achichema ari apa unotenda unotsvaga urine bag chibhegi chiya chekuisira weti chiya unonochitenga kufamasi yekunze ive mutown pachipatara hapatorina muzvipatara hamutorina zvinhu zvakaita sezvozvo.
Mumwe chiremba, Dr. Joyce Kututwa, vaudza Studio 7 kuti hazvivabatsiri kuti vamanikidzwe kudzokera kubasa vasina zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mishonga. Dr. Kututwa vatiwo vanodawo kurarama nekudera havangatarisirwi kuenda kumabasa vasina cheuviri chavanowana.
Kuti isu hazvikwanisike kuti tishande muchipatara ndisina mushonga yekupa murwere wangu. Zvakafanana kuti ndaenda kumunda ndosvika ndinotasa munda ndisina badza. Hapana zvazvabatsira, hapana zvandiri kukohwa, hapana mari dzauti andiri kuwana. Saka ndinoenderei kubasa kwacho. Yet patient yandiri kuedza kubatsira handina bridge rangu nemushonga ndichanisa ruzivo rwangu kuti patient yangu ibatsirike. Hazvindibatsire. Inini ndinoenda kubasa. At the same time ndine mhuri handidyi. Mushonga inini handidye magrovos. Saka ndinorarama sei nemhuri yangu ini ndiriwo munhu. Hongu ndiri chiremba ndina masuperpowers. Ndiri munhu ndinoda kuraramawo zuva nezuva. Izvozvo ndofunga government ikatibatsirawo tinoenda pachikero chiri nani.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo zvavari kushandisa muzvipatara zvikurudzirwi asi kuti vanenge vachingoitirawo kubatsira varwere. Chiremba uyu atiwo sezvo zvinhu zvave kungotengeswa nemadhora ekuAmerica vanodawo kuti vabhadharwe nemadhora aya kuitira kuti vakwanise kurarama.
Zvainyo chati ndibatana nevamwe mukuratidzira inyaya yeku number 1 kunyanyoshayikwa kwezvinhu muchipatara. Muchipatara medu we write tinonyora ma prescription chaiwo kuti munhu anonyora chinhu anotenga chinenge paracetamol ma chest drain ma syringe chaiwo anozikanwa ne anyone even as medical you have to go and buy.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chati chanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvagwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemararamiro avana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende.
Hapana zvati zvabvumiranwa but pane zvakataurwa nehurumende zvaikati iri kuita. Mishonga yakanzi pane yakanzi yaveko kuna Trump. Hatisati taziva kuti ndehwando hwakaita sei. Pane mishonga ipi specifically inoti lasta for how long. Then pane yakanzi yakatengwa yakatenda yekuIndia. Mishonga wacho hausati wauya. They are still on the way pachine logistics dzachona. Panyaya yemishonga ndikati ndo zviripo so far. Hino machiremba ari kuchema kuti cost of living zvinhu zvakakwira maprice zvinhu zvese almost by 3 times tese tinozviziva.
Kuramwa mabasa kwaana chiremba kwava nemasvondo maviri. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo ogadziriswa vachishanda. VaMoyo vakaudzawo makurukota ehurumende kutanga kwesvondo rino kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati
musangano weZANU PF watanga kuEsgodini Matabeleland South nasi apo nyika yose iri kunetseka nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongero enyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati vachaburitsa gwaro rekupfurwa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare avo vairatidzira.
Komishena yatakaita kuti ongorore mhirizhonga yakaitika muHarare yakandipa ripoti ini nevatevedzeri vangu tiri kuriongorora asi tawirirana kuti svondo rinouya torisa kunyika.
Vamunangagwa vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo vati pane mamwe makambani akati wandei ari kuvhura achiwanisa vanhu mabasa.
Takashamiswa rimwe zuva takaenda kunovata
mbeu ichiita $33 nefertilizer. Pataka muka mbeu ya yanga kwa $110. Tika karapasina watewezi wangu tika dana wana junior business u state house. Tisa ntati makazu itire ishi wakabwa wangu shiregai tazisa kubwaku $110 tarapa 45. Tisa jambo taura. Kariko zvambo chichangacha chikarusiku kutimite izvozvo zi.
Asi nyanzvumya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo iri kukanganisa mabhizimisi.
Ingori tambe-tambe kupomerana mhosva kuti vebhizimisi ndo vakanganisa, aiwa.
Asi vakuru vanotiwo shiri nemuriro wayo hairegi. Mukuru wedare remadzishe vaFortune Charumbira, avo vasingasungirwe kuita zvematongerwo enyika mubumbiro remitemo, vaenderera mberi vachibuda pachena kuti vanotsigira ZANU-PF pamusangano uyu vachishorawo mapato anopikisa. Vacharumbira vati havanei nezvinotaurwa nematare panyaya yekuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mungada kuti muzive kuti ko zvamuri pano wani hazitakambwa mumapepa muchisungwa muchizi mapindirei munoita politics ko mauya? Tauya.
Yes.
Choneza chea. Vamwe vacho vari umu vavotovhunduka vototi ha madzimambo demareka politics kati ha.
Vacharumbira vativo nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa.
Hakuna UN inogadzisa musha wenyu, munozvigadzirisa nyaya dzenyu mive Zimbabwe. Saka tisanyengerana, mukava chiti kugura hundi, tipei mukana madzimambo tigadzirise nyaya pamberi nomutungamiri wedu, pamberi nokubatana,
amen,
pasi nevazvinyengere muZimbabwe panze.
Mashoko aya anotevera mashoko amambo Vezi Maduna Mafu vekufila busi, avo vakanyorera kuUnited Nations uye kuofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa. Ko, mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanga vasiri pamusangano uyu vanga varipi chaizvo? Amai Opa Muchinguri Kashiri ndivo vatanga kutaura nezvavo.
Programu yedu mukatarisa iri kutaura kuti ndichakumbira baba wedu waMohadi kuti wasimudze mukokwa wedu mukuru, asi maona kuti hawapo wanewo basa rimwe ravari kuita ravatumwa. Asi watumira baba wachiwenga kuti wavamiririre.
Asi mashoko aya apesana neataurwa navamunangagwa.
Lieutenant Colonel Comrade KCD Mohadi namai Mohadi, atinavo pano zvanzi namai nachairman pane kwavatumwa baba edu aiwasvi. Vakati batikanei kana vanga vachitivo kana vakanzwa zvanani vanongokwanisa kuzosvika vari kwekuHarare.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo havana kuenda kumusangano uyu kechipiri mumakore akateverana kubva zvavabviswa pachigaro nemauto. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyaya yokushaikwa kwemafuta edzimotikari muZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi. Izvi zviri kuita kuti kunyangwe hazvo hurumende zvirikuitika kunyangwe hazvo hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Nyanzvi mune zveupfumi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vanoti hurumende inosungirwa kugara pasi yoita hurukuro nevamwe vakaita sevatungamiriri vemapato anopikisa varimi, masangano anomirira vashandi vezvamabhizimisi nevamwe kuti paonekwe nzira yekutora. Tabata Dr. Kanyenze tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyaya yekushayikwa kwemafuta ichiramba ichienderera mberi.
Zvino dambudziko riripo apa nderekuti vanhu vese vanguva vekutsvaga mari yokunze, zvichireva kuti mari iyi yanga yane mutengo uri pamusorosoro. Vanayo voita mari chaizvo nokuitengesa pamisika yokunze nekuti kumabhanga inenge isiko. Saka zvaita kuti makambani anoda kuhodha zvinhu kunze kwenyika zvichiedzera zvakare vanounza mafuta amataura fuel vashaye mari. Saka dambudziko riripo nderokuti zvakare October sekuzova kwenyu ndo panopera musika wefodya uzozarurwa muna April. Saka zvichireva izvo kuti hatina panonyatsobva mari yokunze ichinyatsopinda munyika. Zvichireva izvo kuti maringe nenguva yekrismasi yatapinda yataakupinda iyi panenge pauine kutsvagwa kwemari yokunze kwakasimba nemakambani vanotengesa zvinhu aya vakaita sezvitoro vanenge vachida kuti pakrismasi zvinhu zvavo zvinge zviripo. Saka mari iyi haichawaniki ndozvandiri kuedza kutaura.
Chingafanira kuitwa nehurumende nekukurumidza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka maererano nenyaya yemafuta emotikari chii?
Chokutanga kudzikamisa upfumi hwenyika. Kudzikamisa uku kunotoundwa nokukurumidza kutaurirana. Hurumende ikakurumidza kuunganidza vamiriri vevashandi vashandirwi pamwewo vanokosha vemakonsumers nehurumende yacho, zvinochiratidza kuti mave kuita zvinhu pamwe chete, mave kuita zvinhu zvinotarisika, zvinoita kuti vanhu vave nevimbo nechivimbo chamangwana. Nokuti dambudziko ravepo iko zvino nderekuti vanhu havachavimbi nehurumende kuti hurumende zvainenge yataura zvinoitika. Saka naizvozvo vanhu vave kungomirira nyaya dzavanenge vangonzwawo zvavo zvichingotaurwa, vanhu vakangotaura zvinenge zvangotaurwa izvozvo, ndo zvinoita kuti vanhu vamhanye mhanye vachishungurudzika kuti pamwe ramangwana rinenge risina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare kuHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen vanoti somufungire wavo vaTrump havasi kutaura chokwadi panyaya yokutsvaga rutsigiro nekupindira kweRussia munyaya iyi. VaCohen vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mokuwanikwa vaine mhosva pakubatsira kubhadhara mari madzimai maviri vanoti vaidanana navaTrump senzira yekuvavhara muromo pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations Amai Michelle Bachelet vashora zvikuru mirizhonga iri kuitirwa vanopikisa muDemocratic Republic of Congo. Amai Bachelet vari kukurudzira hurumende kuti idzivirire mirizhonga idzi pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 zvita. Muri yenhabvu muZimbabwe ichange yakaungana muHarare nesvondo ichisarudza vatungamiri vachafambisa mutambo wenhabvu kwemakore mana anotevera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Asi maziso ese ari pasarudzo yemutungamiri weZifa pakati pavaPhilip Chiangwa avo vari pachigaro ichi nava Felton Kamambo. Vaviri ava vanga vachikandirana makobvu nematete masvondo matatu apfuura. Kekutanga vachiyangwa vaifanira kupinda musarudzo iyi vasina ari kukwikwidzana navo mushure mekunge vakamambo vanzi vaive vasingakodzere kupinda musarudzo iyi neveZifa Elections Committee veZifa Appeals Committee vakabudawo nechisungo chimwe chete. Asi vakamambo vakaonekwa vasina mhosva dzavaipomerwa nevanotungamira nhabvu pasi rese veFIFA avo vakati vanokodzera kukwikwidza izvo zvasvitsa nhabvu yemunyika mukupinda musarudzo iri konesvondo. Ngatinzwei vamwe vanga vachikurukura nezvesarudzo iyi pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare. Pamusoro pezvo mutevedzeri wavachiyangwa pari zvino vaOmega Spanda vari kupindawo musarudzo vachikwikwidzana navaGift Banda. Vese vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kuvimbisa huchi nemukaka, asi aimbovemubati wepembe muPremier Soccer League Vasem Hamandawana vanoti vanosarudza vanofanira kutarisa ruzivo rwebhora kwete chimwe chinhu.
Tutarisira munhu anoziva bhora, mutemo webhora, anove munhu akambotamba, akarikocha uye akariadministrata. Chinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo, hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Aimbove kapteni wemaWarriors neDynamos uyezve akamborayiridza chikwata chenyika vaMishek Dzambwa vanoti huori hwanyanya muvanosarudza veZifa Council vachiti ngavambosiya zvekutambidzwa mari vaite zvenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari ivai neruzivo rwebhora.
Musi mumwe chetewo kuri kusarudzwa dzimwe nhengo ina dzebhodhi reZifa kubva muvatungamiri vatanhatu vari kukwikwidzana vaFilimon Machana, vaChamuchiwanza, vaShuga Chagonda, vaBrighton Malandule, vaStanley Chapeta nava Mulungisi Moyo. Vamwe vakasarudzwa kupinda bhodhi reZifa iri ndava Farai Jere, mukuru wePremier Soccer League, naMzvare Barbara Chikosi, avo vanotungamira nhabvu yevanhukadzi yeZimbabwe Women Soccer League. Vachasarudzwa vari kutarisirwa kuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumakundano e2019 ne2023 Africa Cup of Nations ne2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Varimi vanoti nyika yakatarisana nenzara sezvo vasiri kukwanisa kuita basa ravo nemazvo kuburikidza nekushayikwa kwedhiziri pamwe nokudhura kuri kuita mbeu nefetereza. Asi hurumende inoti iri kuedza zvese zvainogona kuti varimi vakwanise kuwana zvese zvavanoda mukuita basa ravo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varimi vakawanda vanoti vari kutadza kuita basa ravo zvakanaka kuburikidza nekushayikwa kwedhiziri rinoshandiswa nematarakita pakurima minda yavo pamwe nekudhura kuri kuita mbeu nefetereza. Mumwe wevarimi ava vaTedius Mamombe, avo vane purazi riri kuGoromonzi, vanoti kunyange hazvo mvura yave nemasvondo maviri ichinaya havasati vave neurongo hwekuti basa ravo vacharifambisa sei muminda yavo sezvo vasina mari yekunze iri kudiwa nevezvitoro zvinotengesa mbeu nefetereza.
Isusu hatisati tarima because mbeu iri kutengwa neUS and iri kudhura, fertilizer yacho iri kudhura, mishonga yacho chaiye chaiye iri kudhura. Saka hatisati takwanisa kurima pari zvino. Saka takatomirira kudai zvinhu izvozvo zvazviri zvisindikadhuri tatotanga kurima. Saka hakuna kwatinowana mbeu nokuti inotengwa neforeign currency, hakuna kwatinowana fertilizer nekuti inoda futi foreign currency nemushonga zvese.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Pakangomuka
maprize akwira ezvinhu zvose kumainputs anodiwa kubva kumbeu kufertilizer ku machemicals uye nekubatana nokushayikwa kwe diesel rokurimisa saka ndima yagadzirwa iko zvinona varimi kunyanyanya vaya vanoshandisa matractor ndima yagadzirwa iko zvino ichiri duku zvikuru tichikompeya nemakore apfuura
vazakariya vanoti gore mwaka uno richange riri pasi zvakanyanya sezvo varimi vazhinji munyika vasina mafuta ekurimisa akakwana mbeu pamwe nefetereza
kana murimi wangu uchiti gore negore unoita 10 hectares gore rino nekudhura kwaita mainputs pamwe unodzoka kuita 5 izvozvo zvinodzosawo futichi gore durei regore rose uyewo kusafambiswa zvakanaka kwemainputs nekushayikwa kwedhiziri sezvatiri kutaura izvi ndima dzichaita duku zvese izvozvo zvinokontributa pakuti gohwo richange riri diki
murimi wekumanika land uye vari zvakare munyoro anoona nezvekurima muMDC inotungamirirwa navanelson chamisa vavalentine ziswa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
gohwo regore rino richange rakaderera zvakanyanya tikati takupinda mumwaka watiri kuteera wa2019 go rembeu dzese richange rakaderera zvakanyanya sekuona kwangu inini zvichida even kutiita less than a quarter of what we produced last year
vazakariya vanoti chimwe chaderedza gohwo remwaka uno makonya ari kudya chibage munzvimbo dzakawanda zvikuru sei kuchipinge pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze
zvegohwo remwaka uno zvabva zvabatana zvikare nemamiriro ekunze nekunaya kuri kuita mvura mvura yedu gore rino haisi kunaya semunayiro wainofanirwa kuita yanonoka kutanga sekuona kwatinoita uye nekunaya kwayo haisi kubva yanaya kwose yatinoti distribution yayo kune dzimwe nzvimbo iri kungoti yangonaya zvishomanini kumwewo yati one day but still zvakamira zvakadaro hakuna kwatingati uku ndokwanaya mvura zvinoenderana nemwaka imwe yesei
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaparents shiri kutinzwe urongwa hwebazi ravo hwekugadzirisa matambudziko ari kusangana nevarimi asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati hurumende ichaedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwedhiziri nepeturu mukupera kwemwedzi uno uye vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu
asi iko zvino Zimbabwe is open for business kuwana rutsikiro rwakawanda kubva kunyika dzimwe takutanga kuti mafactories atenge michina mitsva and that requires foreign currency
kudzamara hurumende yagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekudhura kuri kuita mbeu fetereza nemishonga yesora pamwe neinoshandiswa nevarimi kudzivirirwa zvirwere kumbesa dzavo varimi vacharamba vachingochema zvichazoita kuti matura enyika aserere munguva pfupi iri kutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weZANU-PF panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara chepari renyatwa muHarare vachiti kunyange hurumende ikaramba ichiva chichidzira havasi kuzodzokera kumabasa. Musangano wepagore weZANU-PF unotanga zvine mutsindo kuEsigodini kuMatebeleland South. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.